manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, zvita 16, 2021. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Urongwa hwedu hwevaccination Zimbabwe hausiwo vanhu vashoma-shoma, tinoprioritiza asi hwakavhurwa kuti munhu wese abayiwe. Saka ndizvozvowo nemabhuku iwayo anenge achizongobayirwawo munhu wese, asi tinototanga taita yatinoti prioritize wacho wane high risk.
Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Magweta opa hurumende mazuva maviri kuti imite urongwa hwayo hwekuda kuparura gwaro rekufambisa idzva rinoshandisa umhizha hwechizvino-zvino kana kuti e-passport kana kuti yoendeswa kumatare edzimhosva. Mutongi wedare ramajesireti muHarare Valazini Ncube opa mutongo wekuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vape uchapupu wavo mudare musina vanhu kana vatori venhau panyaya vari kunetsana nemudzimai wavo wavari kurambana naye. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vanhu vafa nacho vave zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 4,759. Vanhu zviuru zvina nemazana matatu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 4,367 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga gore rapera vave zviuru zana nemakumi masere nevaviri ane makumi mashanu nevanomwe kana kuti 182,057. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe zvine zana nemakumi manomwe. Vabayiwa nhomba yepiri yekudzivirira COVID-19 vakasvikawo pamamiriyoni matatu nezviuru gumi nezvitatu zvine mazana matatu nemakumi masere nevashanu. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba mukupera kwemwedzi uno kuti inyatsoshande zvakanaka. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwedenda reCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva. Ava vanoti vanhu vanenge vanzi vagare pavo voga nekuda kwechirwere ichi vanofanira kuita saizvozvo kuti vasazoparadzire chirwere.
Kana ukanga wauya uine chirwere ichocho unogona kuchiparadzira, saka tinenge tisingadika kuti chipararire nyika yese iyoyo. Saka zvakakosha zvakanyanya kuti munhu anenge anzi ngaakwarantine ngaakwarantine, ngaagare panzvimbo ipapo. Angango ari kwarantini ari kumba kwake, ndaagare pamba pake ipapo, asafambisamba achiparadzira chirwere.
Totarisawo mutungamiri wenyika akati zvinokwanisika kuti paitwe chirongwa chekuti vanhu vabayiwe nhomba kechitatu, tichitarisa vashandi vemuzvipatara uye vamwe vakwegura. Mungati tsanangurira kuti zvaamira sei ipapo?
Izvi zvakabva kutongoanaunzwawo, saka weministry of health kuti ndoro wacho vatingati mafood soldiers ndo vari kuimplimenta, vari kutomhanya mhanya nendima. Tsamba yavakanyora yekuenda taura iya yanga ichitotaura izvozvo ichiyambira maprovincial medical directors acho kuti ndo vanhu vanofanirwa kubayirwa ava. Saka watotanga nendima isu tinenge takangomira kuti chachinzwa kune ma PMD edu wakutipa namba dzavo kumangwana mande kuti watobaira wangani wapati zvese izvozvo kana tichinge tazviona tinenge tichingokutauriraiwo imi mhuri yeZimbabwe kuti inoziye kuti taapapi asi iyeye tinoti implementation watotanga nayo hapana kudzoka kumashure.
Ko sei zvakakosha kuti zvikwata zviri kutaurwa izvi vanoshanda muzvipatara ava nevamwe vanosangana nevanhu kunyanya uyewo vakwegura sei zvakakosha kuti vabayiwe nhomba kechitatu?
Zvakakosha zvakanyanya nekuti kana muchiziya petakatanga kubayira nhomba yecovid-19 ndiwo yatakatanga nawo. Saka paane nguva yakarebesesa zvakanyanya isu tinotozviziva kuti mavhaksini ese mazhinji anenge achida kuzoti kana wagara nguva yakati wobayirwa imwe wobayirwa imwe hazvingorevi kuti wabayiwa nhomba yako gore rino wabva watogara forever and ever aiwa. Tinoziva kuti yacho inonzi immunity inotanga kuderera hatisati tanyatsoziva hedu kuti inoderera zvakadii nekuti mavhaksini aya matsva asi tinotoziva kuti zvinoitika. Saka takaona zvakangokosha kuti wakatanga wacho mahigh risk group yedu ndo wanogona kunga watone immunity yati dzikei ndo wanotofanirwa kuprioritizwa futi kuti watange asi imunozviziva kuti urongwa hwedu hwevaccination Zimbabwe hausiwo vanhu vashoma-shoma tinoprioritiza asi hwakavhurwa kuti munhu wese abayiwe. Saka ndizvozvowo nemabooster iwavo anenge achizongobayirwawo munhu wese asi tinototanga taita yatinoti prioritize wacho wane high risk nekuti ndo anogona kubatwa nechirwere nyore nyore nekuti ndo ari kubata varwere wanacho zvakare ndo akatangawo kubayiwa paane nguva yakareba chaizvo pawakapiwawo nhomba yavo.
Tichitarisawo iyo nyaya yechirwere yemhando itsva yauya iyi tiri kuona vakawanda vari kubatwa nechirwere ichi asi vanhu vashoma ndo vari kufa tiri kuona mumwe chete dzimwe nguva hapana ari kutombofa. Zvii zvamuri kuonawo senyanzvi munyaya dzezveutano panyaya yechirwere ichi kupararira kwachinoita uye kuurayawo kwachinoita vanhu iyo mhando itsvai yeOmicron?
Mhando itsvaiyoyi sekuziya kwenyu yakaanangwa neWHO wachingotongotaurirwa kuti vana mazvikokota vavo vagara pasi vakatsanangura kuti pane zvimazvima zvicheche zvavachiri kutongoitawo nekuti imhando itsva. Saka zvizhinji hazvisati zvanyatsozivikanwa asi zvishoma zvacho zvatiri kutoona zviri kuitika ndezvekuti inenge isi kunyanyouraya pane zvino asi tinoramba tichingoona kapainenge ichingopararira kwese kwese kuti ndozvicharamba zvakangoita izvozvo here kana kuti zvichachinja. Zvinogona kuchinja, zvinogona kuramba zvakadaro asi pane zvino tiri kufara kuti inenge isi kuuraya vanhu. Nhamba dzedu dzevanhu vabatwa nechirwere muno muZimbabwe nekumwewo dziri kukwira asi muno muZimbabwe masvondo mairi apfuura tichiona nhamba dzedu dzichikwira hatisi kuona nhamba dzevari kufa dzichikwira.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwedenda recovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rapa hurumende mazuva maviri kuti imise urongwa hwayo hwekuda kuparura gwaro rekufambisa idzva rinoshandisa umhizha hwechizvino zvino kana kuti e-passport richiti zvakaitwa kutyora bumbiro remutemo. Mutoro wedu wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Danho iri rakaziviswa mustatutary instrument 273 yegore rino iyo yakashandiswa kuparura maepassport nemusi wechipiri svondo rino. Mutsamba yavo kugurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe, ZLHR inoti kunyange hazvo ichitsigira chirongwa chekuti vanhu vapiwe mapassport echizvino-zvino, danho rakatorwa nehurumende rinodzvinyira vanhu vakatora mapassport musi wa14 usati wasvika sezvo mapassport aya aifanira kushanda kwemakore gumi. Vati vamwe vakatora mapassport svendo rino chairo vachibhadhara $300 emadhora ekuamerica uye kuomesera vanhu ava kuti vatore maepassport zvakare gore rinouya. Gweta reZLHR Muzvare tinobuda shoko vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nehurumende izvi hazvina musoro uye zvinoratidza utsinye kuvanhu.
Saka kana makuzongomuka mushiti vanhu mapassport avo achakwanisi kushanda uye maizviziva kuti kwanga kune urongwa ivo. Zvaisa vanani here kunge makanga maudza vanhu vakaregera kubuditsa mari dzakawandisa idzodzo. Chechipiri ndechekuti act iripo ye citizenship act of Zimbabwe ino aipe iyo masimba kuna minister ivo kuti vange vachigadzira mutemo iwoyo unogadzirisa zvekuchinja mapassport kana kuti mapassport anobuda sei kana kuti hachashandi kana kuti kudini.
Kusvika musi wechipiri hurumende yange iri kupa vanhu mapassport anoita $300 emadhora ekuAmerica. Asi kutanga musi waparurwa maepassport, passport yechimbi chimbi yave kuita $200 emadhora ekuAmerica, kwozoti imwe yave kuita $100 ekuAmerica. Asi pamusoro pemari iyi vanhu vanofanira kubhadhara $20 kuAmerica kubhanga reCBZ kuti vawane mapassport avo. ZLHR inoti apa hapana kujeka kuti bhanga reCBZ rinopinda panyaya dzemapassport sei, bumbiro remutemo richiti basa rehurumende kupa vanhu mapassport. Muzvari Shoko vanoti danho rehurumende harifaniri kuendera mberi kudzamara yapa tsanangudzo inogutsa, uye tsanangudzo iyi inofanira kuuya mukati memazuva maviri ari kutevera. Vanoti kana hurumende ikasapindura tsamba yavo vachakwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva. Mumwe mugari wemuHarare vaTrey Wizer vaudza Studio 7 kuti vaitarisira kuti mutengo wemapassport uchadzika.
Ini nyika ima ii chakutika tinozvida zvinonzi ii handi asi ii apaka pa 1 ka pa cost 120 ka ne 200 ka way beyond reach yemaze ordinary Zimbabwe handi ka.
Amai Cynthia Piri vaudza Studio 7 kuti danho rehurumende iri rakanakira vasina mapassport asi vakatiwo mutengo wavo uchakakwira.
Danho ratorwa nehurumende remaepassport iri riri paviri. Kune akatora passport yake is a disadvantage. Remember kuti pane vakatora ema $300. Sei asi kune uyo asati atora hake it's okay.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutongi wedare ramagistrate muHarare Valazini Ncube vapa mutongo wekuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vape uchapupu wavo mudare musina vanhu kana vatori venhau panyaya vari kunetsana nemudzimai wavo wavari kurambana naye muzvare Mary Mubayiwa vachivapomera mhosva yekutyora mutemo wezvemichato kana kuti Marriages Act. Amai Mubayiwa vari kupomerwa mhosva yekuti vaida kuita chikiribidi vachinyoresa muchato kudare nekukoka mutongi vamunamato Mutevedzi kumba kwavo kuti vatore semhiko vaviri ava vachivenga vasingazvizive. Asi vamutevedzi vanonzi vakawana pamba pacho pasina vanhu. Asi muzvare Mubayiwa vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Vaviri ava vainge vakaroorana pachivanhu. Vachuchisi vehurumende vakanga vaisa chikumbiro kudare kuti vanhu vasanzwe uchapupu hwavachivenga vachiti vaizviitira kuchengetedza ofisi yavo yemutevedzeri wemutungamiri wenyika. Asi muzvare Mubayiwa vanga vachiramba kuti nyaya iyi isanzwikwe neveruzhinji vachiti zvinotyora kodzero dzavo dzekuti vanhu vanzwewo matongerwo enyaya iyi. Rimwe gweta ramuzvare Mubayiwa amai Beatrice Mutetwa vakaudza dare kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo nekudaro vachivenga havafaniri kubatwa zvakasiyana nevamwe munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vaimbo wamagistrate waWilbert Mandinde.
VaZulu panyaya yekunzwikwa kwenyaya mhosva dzekumatare. Mhosva dzekumatare dzinonzwikwa mudare redzimhosva rinenge tenderwa vanhu vazhinji yatinoti open court. Kana kuti public fora yekuti vanhu vanobvumirwa kupinda vachinzwa. Hongu mazuva ano tinonzwisisa kuti kune chirwere checovid, saka dzimwe nguva vanhu nemayererano nenyaya yecovid vanogona kurambidzwa kupinda. Asi panyaya yavachivenga tanzwa kuti vanhu varambidzwa nekuti zvine mayererano nekuita nenyaya yehofisi yavo semutevedzeri wemutungamiri wenyika. Asi kana tichitarisa tine mutemo unonzi Courts and Adjudicating Authorities Public Restrictions Act.
Unoti kudii uyu?
unotaura maererano nenyaya dzevanhu avo vanopinda mumatare kana nyaya dzinonzi dzinofanira kunzwikwa matiroti in camera dzofanira kunzwikwa matikatise muchivande pamwe vasingadzinzwe zvikonzero zvinopiwa ipapapo zvakafanana nekunge zviri zvanonzi pachirungu kana zviine zvekuita maererano nekuchengetedzwa kwenyika zvedefense yadoti public service kuchengetedzwa kwevanhu public order or morality economic interest of the state welfare of persons under the age of 18 and witnesses who are believed on reasonable grounds that harm will befall them or their families if it is known that they have given evidence kana kuti upenyu hwevanhu ivavo unogona kukanganisika kuri kunzi vapa uchapupu
saka mutongo wapiwa pane nyaya yavachiwenga muri kuona se
tikatarisa pane magrounds iwo akapiwa sama exception hatisi kuona rapresident kana vice president riripo ipapapo as one of the grounds saka tatoshamisikawo kuti zvabva nekupi nyaya idzodzi tinoziva kuti nyaya dzemapresident nemavice president kune dzimwe nyika dzinotoiswa patv pekuti vanhu vese vanotenge vachiona kuti ndiro zviri kuitika vanhu vari kutongera nyika avo sevanhu vatongera nyika ngatiziveiwo kuti izvo upenyu hwavo hwacho hwakambomira sei hunenge huri pajekerere nekuti once you go for public life there is nothing which is private about it
vaimbo vamajistrate vawilbert mandinde vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 tichiri panyaya iyi blessing abatawo gweta rinodzidzisa mutemo pakend university kubritain dr alex magaisa
nyaya yavachiwenga yokuti umbo hwavo hupuhwe muchivande pasina vatori venhau kana kuti mhomho yevanhu zvinongotitaridza kuti mitemo yekuzimbabwe inoshandiswa zvakasiyana zvichienderana nekuti ane simba ndiani
ko sei muchitipa kushandiswa mhasuro kwete mutemo
nendava yekuti inyaya inguri nyayawo haina kusiyana nedzimwe nyaya hapana chinganzi pane zvinhu zvikukutu zvenyika pachirungu vanoiti it's a personal matter it has nothing to do with state secrets saka hapana chinenge chinzi chingava ndiki apa
izvi zvinorevei takatarisa nyaya dzemutemo
matare edu akatotaridza kare kuti zvinenge zvichingodiwa nevakuru vanotonga havakwanisi kuzvipikisa matare edu haasisina kuzvimirira ari oga iya pachirungu inonzi independence anongoteerawo zvinenge zvataurwa nevakuru ndosaka vanhu vachitaura kuti nyika yedu haina rule of law iyi nyika yakungotongwa nekuti ane simba ndiani matare edzimhosva anongoteerawo zvavanenge vataura semhepo izvi zvinosiririsa kwazvo nekuti zvinosekesa nekushoresa nyika pamberi pedzimwe nyika
vavanga vari gweta rinodzidzisa mutemo pakend university kubritain dr alex magaisa vari parunare kubritain kwakare nablessing zulu westudio 7 asi rimwe gweta vari nhengo yezanu pf vatinomuda ishe chinyoka vaudza blessing zulu westudio 7 kuti zvaitwa nedare zviri pamutemo
Section 6 Children's Act, Chapter 5.06. Inotaura kuti izvo panowikwa nyaya dzine chokuita nevana nemagistrates court. Vanhu vanotendegwa kuva mumucourt vanhu vane chokuita nezvinenge zvichitaurwa imomo.
Saka izvi zvinorevei takatarisa semuenzaniso nyaya iri mudariro iyi yekurambana kwavachiwenga nemudzimai wavo vari kunetsana naye
zvazvinoreva ndezvokuti izvo majenalisti vaya vanoda vokuona vanoda kuhwa kuti nyaya dzavice president dzakamira se vasina chokuita nenyaya dzacho vasingagoni kubetsera dare nokuvamo zvinoreva kuti havatendegwi kuvamo mutemo chaiwo unodero saka decision iyi ine chokuita nechinonzi muchirungu the best interests of the children
asika vamwe vanoti panogona kufukurwa hapwa pachitaurwa nyaya dzisinei nevana nekudaro vanhu vanofanira kuziva zviri kuitika
kunyange zvazvo kuchataurwa dzimwe nyaya dzisinei nevana asi chakanyanyisa kukosha panyaya iyi vana endi mutemo wenyika womuno muZimbabwe wakaiti wakare kusati kwadombo vana vachiwenga unotaura kuti izvo panyaya dzakadai vanhu vanotendebwa kuva mudare vanhu vane chokuita nenyaya yacho kwete vanoda kungoteerera vanoda kufamba namakuwa aibodo saka vari kuchema chema nokunyunyuta tinongovakumbira kuti ngavaende vanoverenga section 6 yeChildren's Act chapter 5.06 zvinonyatsobuda pachena kuti hai havatendebwi kuvamo chete
gweta vari nhengo yezano PF vatinomuda Ishe Chinyoka vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nhengo dzedare reparamende reSenate dzebato riri kutonga muAmerica remaDemocrats hadzisi kuwirirana pakupasisa bhiri remutungamiri wenyika vaJoe Biden rakarangana nekugadzirisa dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze uye kupa mari kubva kumitero vane vana vadiki kuti vabatsirikane kana kuti child tax. Kunyangwe vamwe vari kutenderana pabhiri iri, Senator Joe Manchin wekuWest Virginia vari kutsika madziro panyaya yekuti vane vana vapiwe mari yekubatsirikana kwerimwe gore. Mari iri mubhiri iri yakatanga iri matrilioni matatu nechidimbu kana kuti $3.5 trillion isati yadzikiswa kusvika pamatrilioni maviri, asi vaManchin vachiri kuti yakawandisa. Zvimwe zviri kuda kuitwa mukubhadhara mari dzevana vari pasi pemakore mana kuti vaende kuchikoro pachena uye kuwedzera zvirongwa zvakanangana nenyaya dzezveutano. VaBiden neZuro vakambotaura parunhare navaManchin asi zvinonzi havana kuwirirana. VaManchin vakasavhotera bhiri iri zvinoreva kuti harikwanisi kupasiswa. Mubato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora munonzi maita kusawirirana pamwe nekufungirana kwakanyanya, izvo zvinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika zvinogona kukanganisa mashandiro ebato rinopikisa iri. Nekuda kwenyaya iyi, nhengo nhatu dzeMDCT dzinoti mutevedzeri wemutungamiri webato Muzvare Tokozani Kupe, meya weGweru vaJosiah Makombe pamwe nameya vechitungwiza vaLove More Maiko vakakwira kudare reHigh Court muBulawayo vachida kuti dare iri rimise urongwa hwebato ravo hwekuda kuvadzinga muzvigaro zvavo muparamende nemumakanzuru. Vatatu ava vanonzi vamwe venhengo dzinonzi dziri kupomerwa mhosva yekudyidzana nerimwe bato rinopikisa reMDC Alliance, kunyange hazvo MDCT iri kuramba kuti haina urongwa hwekudzinga nhengo idzi. Vakakwirirwa kudare vanoti vaMonzora, sachigaro weMDCT vaMogen Komichi, munyore mukuru amai Porina Mpariwa, mutauriri weparamende vaJacob Mudenda pamwe negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo. Mamwe wemapoka enhau anoti vamwe venhengo dzinonzi dziri kuda kudzingwa idzi vakatotanga kare urongwa hwekuda kudzokera kuMDC Alliance. Kuti tidzwe zvizhinji panyaya iyi, tabata mutauriri weMDCT vaWitness Dube pamwe nenhengo yeMDC Alliance uye vari meya veguta reHarare vakambomiswa basa vaJacob Mafume. Tatanga nekubvunza vaDube pamiri bato ravo pamashoko ari kutaurwa aya.
Inyaya dzatanga tisingadi kuti titaure nekuti dzanyaya dzakumatare, asi nekuda kwezvamuri kutaura izvozvo kuti kwane mutauro wakanyanya kunyanyisa padande mudande reinternet iroro, tichangogona kuti titaure patinogona kuti titaure even kana nyaya dzacho dziri pamatare dzimosva. Chekutanga, isusu veMDCT hatisi kupomera sangano iroro ramunoti MDC Alliance Party. Munoziva position yedu, MDC Alliance harisi bato, asi haisi nyaya yatakabata nhasi iyoyo. Asi sangano iroro, isusu seMDCT hatisi isu tiri kupomera mhosva. Vanhu vari kutaura mukusaziva zvavo. Nyaya iripo ndeyekuti taita dambudziko nemutevedzeri wemutungamiriri wedu mama Tokozani Kupe, ndivo vaita dambudziko ravazotora vakaendesa kumatare edzimhosva. Haisi mhosva zvayo, asi kuti maonero avo iwavo vanga vasati vaonesa vamwe vari musangano redu, nekuti ivo vari kuchema kuti vari kunzwa kuti sangano ranga rada kuti rivabvise muchigaro chavo cheparamendi. Harisi chokwadi iroro.
Vamafume, munoti nenyaya iri mudariro?
Isusu tinongotaura kuti chokupa kazhinji kacho chonetsa, chinozvimbira anenge achitora, chinovava nekusosona, chinokonzera maproblems akawanda wanda zvichienda zvakadaro. Saka tiri kuona makurunguno maudza mwoyo, kubata mupfupi, kubata murefu kuri kuitika muimba uyu. Vakatora zvinhu zvebato nemavhota ngaasiri vavo, vakaisa vanhu muparamendi vachiungana nekudziya moto wembavha huru chaidzo dzinonzi ZANU-PF. Takavaona vachishambadzana nezanupf vachifamba pasi rese, nyika yese vachinyemwerera nekufarirana nezanupf, vachitaura kuti ivo havatapokani nezanupf, vava kuwirirana. Asi tinoona kuti zvinhu zvakadaro hakuna kwazvinosvira. Iko zvino yava moto rava zimbi rapinda mubhurugwa. Saka izvo zvavari kuita izvi tinongotava mahubwa kutungana kwembudzi.
Tinzwe kuna vadhube. Vadhube, pindurai tinzwe.
Musanyanya kukoresa rurimi rwenyu vapfumi, nekuti inini rwangu ndakadzidzira zvangu muno muMDC. Mukazokoresa ndinozoposa kuti ndipindure pamwe pacho. Asi rekandingoti zvangu, nyaya yatofanira kuziva nana mafume ava matsotsi, zvavari kuda kuita havasi kuda kubudisira vana veZimbabwe pachena kuti ivo vabuda muMDC. Handizvo zvakasiyiwa navatsvangirai. Vatsvangirai vakasiya MDCT iri paHarvest House. Vabvunzei nhasi kuti vari kuitira kupi masangano avo, vabvunzei kuti zita regungano ravo chii. Haisi MDCT, haisisiri MDCT, nekuti vakasiya, but vari kuda kutora vana veMDCT vobuda navo.
Maita basa vadhube. Vamafume vakanga vazodzingwa vanhu ivo kubva kuMDCT vakasununga here kuuya kubato reMDC Alliance?
Aiwa, isusu tirisi kumba kumba tinotora munhu wese anotendera munyaya dzeshanduko. Takatarisa mberi, tinotarisa kuti kune vanhu vakawanda vachabva vachaona vhizheni yavachamisa. Kune vachabva kuZanu, kune vachabvawo kumapato akasiyana siyana, kune vachabva ikokoko kunana Dhuve vari kutsama chose kuita
mavitinesi.
Vadhube, mirai vapedze kutaura, vakupai mukana vadhube.
Vawitinesi Dhuve ava vatambura nokuwitinesa nhema. Zvino sangano redu rinonzi MDC Alliance rakasikiwa navatsvangira here?
Vadhube, zvii zvamunotarisira kuti zvingabuda kudare redzimhosva kwaendwa namuzvari Kupe nevamweko?
Vakupe kana vaenda kukoti zvakanaka, tichaona zvichabuda ikoko tozvishandisa, nekuti isusu hatishe mutemo, hatishe makoti, tichanzwa kuti chii chichabuda. Izvozvo zvichatipa muono wekuti toshanda sei kuenda mberi.
Ndizvozvo, maita basa. Vamafume, ndanzwa muri kutaura kushumashure. 30 seconds, taurai tinzwi.
Aiwa, isusu tine chinangwa chekusunungura ruzhinji rweZimbabwe. Tichaona kuchawira tsvimbo nedowe, asi tinokurudzira vanhu kuti ngavaregistre kundovhota. Ngavange vachiinda mberi negwara rekuti tiri kuchinja nyika yeZimbabwe, tichange tichisunungura nyika yeZimbabwe.
Ava vanga vari nhengo yeMDC Alliance uye vari meya veguta reHarare vakambomiswa basa vaJacob Mafume vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMDCT vaWitness Dhuve vari parunare muBulawayo neStudio 7. Chirongwa cheLive Talk na 8 PM chiri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19 uye zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa ya noti 909 AM 6175 ne 7255 shortwave. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ive nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.